Chitsauko 15. Akadzivirira vanhu vaMwari. Ndima 1 kusvika ku 3 mubvunzo A. Nei Esteri angave akatyiswa nekuenda kunoona murume wake. Mubvunzo B. Tichakurukura mibvunzo ipi ine chokuita na Esteri. Esteri akaedza kudzikamisa hana yake sezvaaisvika pedyo nechivanze cheimba yamambo yaiva muShushan. Zvakanga zvisiri nyore. Zvose zvine chokuita neimba yacho zvainge zvakagadzirirwa kuti zvityise. Zvifananidzo zvaye zvine mavara akawanda wanda zvenzombe dzine mapapiro. Vanhu vanopfuura neuta. Uye shumba dzakagadzirwa nezvidhinha zvinopenya. Mbiru dzayo dzematombo uye zviumbwa zvihombe. Kunyange payaiva pacho panzvimbo yakakwirira pedyo nemakomo eZagros anogara akafukidzwa nechando. Uye pawaigona kuona mvura yakachena yerwizi rwaKoaspis. Zvose izvi zvaiva zvekuyeuchidza mushanyi mumwe nemumwe nezvesimba guru remurume ainoonekwa naEsteri, uye aizviti mambo mukuru. Aivawo murume wake. Murume wake? Ahashivheroshi akanga akasiyana zvikuru nemurume angangodaro aitarisirwa nemusikana wechiJudha akatendeka chero upi zvake. Mashoko emuzasi anoti. Vakawanda vanofunga kuti Ahashivheroshi ndiye aiva Xerxes 1, uye akatonga umambo hwePezhia pakutanga kwezana remakore rechishanu BCE. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Aisaedza kutevedzera mienzaniso yakadaisa Abraham, murume akabvuma nokuzvininipisa murayiro waMwari wokuti ateerere Sara, mudzimai wake. Mambo wacho aiziva zvishoma kana kusatomboziva nezvaMwari waEsteri, Jehovha, kana nezvemutemo wake. Zvisinei, Ahashivheroshi aiziva mutemo wePezhia, kusanganisira mutemo wairambidza zvakanga zvava kuda kuitwa naEsteri. Aida kuitei? Mutemo wacho waiti chero ani zvake aimira pamberi pamambo wePezhia asina kutanga adanwa namambo, aifanira kufa. Esteri ainge asina kushevedzwa, asi aingoenda kuna mambo zvakadaro. Zvaaiswedera pedyo nechivanze chemukati, maaigona kuonekwa nemunhu ari pachigaro chamambo, angangodaro akafunga kuti aifamba akananga kwamupfiganebwe.
Esteri 4:11 inoti. Vashandi vose vamambo nevanhu vomumatunhu amambo vanoziva kuti, chero murume upi zvake kana mukadzi anopinda muna mambo muchivanze chomukati asina kushevedzwa, mutemo wake mumwe chete ndewokuita kuti aurayiwe. Kutoti kana mambo akamutambanudzira tsvimbo youmambo yendarama, iye acharambawo ari mupenyu. Ini handisati ndashevedzwa kuti ndipinde muna mambo zvino kwemazuva makumi matatu. Esteri 5:1 inoti. Zvino pazuva rechitatu Esteri akapfeka nguo dzoumambo, achibva amira pachivanze chomukati cheimba yamambo chakatarisana neimba yamambo. Mambo paakanga agere pachigaro chake choumambo muimba youmambo yakatarisana nesuo reimba yacho.
Akazviisirei pamutaniko zvakadaro? Uye tingadzidzei pakutenda kwemukadzi uyu anoshamisa? Kutanga, ngationei kuti akava sei pachinzvimbo chaisawanikwa nemunhu wese wese chekuva mambokadzi muPezhia. Makuriro akaita Esteri. Ndima 4, mubvunzo. Zvii zvatinoziva nezvaEsteri? Uye akasvika sei pakugara nehanzvadzi yake Modekai. Esteri aiva nherera. Hatina zvakawanda zvatinoziva nezvevabereki vakamutumidza kuti Hadasa, shoko rechiHebheru rinoreva kamuti kanoyevedza kanotumbuka maruva machena. Vabereki vaEsteri pavakafa, imwe hama yake, murume aiva nemutsa ainzi Modekai, ndiye akamuchengeta. Modekai aiva mwana wababa mukuru vaEsteri, asi aiva mukuru zvikuru kuna Esteri. Akaunza Esteri mumusha make uye akamubata semwanasikana wake chaiye. Ndima 5:6 mubvunzo A. Modekai akarera Esteri sei? Mubvunzo B. Esteri naModekai vairarama upenyu hwakaita sei muShushan? Modekai naEsteri vaigara sevatorwa vechiJudha muguta guru rePezhia, mavangadaro vaizvidzwa nemhaka yechitendero chavo kana kuti mutemo wavaiedza kutevera. Asi zvechokwadi Esteri akasvika pakuva pedyo nehanzvadzi yake sezvayaimudzidzisa nezvaJehovha. Mwari anengoni akanga anunura vanhu vake kubva mumatambudziko kakawanda munguva yakanga yapfuura, uye aizoita kudaro zvakare. Zviri pachena kuti Esteri naModekai vakavatsika nditsikewo. Zvinoita sekuti Modekai aiva nechinzvimbo paimba yamambo yaiva muShushan, achiwanzogara pagedhi rayo pamwe chete nevamwe vashandi vamambo. Kuti Esteri aiitei paaiva muduku hatizivi, asi kunenge kuti ainyatsotarisira hanzvadzi yake nemusha wayo, uyo ungangodaro waiva kunzvimbo yakati dererei yaiva mhiri kweRizi kubva kuimba yamambo. Zvimwe ainakidzwa nekuenda kumusika waiva muShushan, uko vagadziri vezvinhu zvegoridhe uye zvesirivha nevamwe vatengesi vaiisa zvinhu zvavo pachena kuti zvionekwe nevatengi. Esteri aisagona kufungidzira kuti zvinhu zveumbozha zvakadaro zvaizovasaruraude kwaari. Aisaziva kuti ramangwana rake rainge rakaita sei. Aiva nechitarisiko chakanaka. Ndima 7. Mubvunzo. Vashti akabvisirwei pakuva mambokadzi uye zvakaguma nei? Rimwe zuva, muShushani makanga muzere runyere kupe rwedambudziko raiva mumba mamambo. Ahashivheroshi akaitira varume vake vanokudzwa mutambo mukuru wezvokudya newaini zvemhando yepamusoro. Mambo wacho ndokusarudza kudana mambokadzi wake aiva tsvarakadenga. Vashti, uya aiitawo mutambo nevakadzi. Asi Vashti akaramba kuuya. Anyadziswa uye ashatirwa kwazvo, mambo akabvunza vana chipangamazano vake kuti Vashti aifanira kurangwa sei. Zvakaguma nei? Akabviswa pakuva mambokadzi. Vashandi vamambo vakatanga kutsvaka mhandara dzechiduku dzaiva tsvarakadenga munyika yose, uye mambo aizosarudza mambokadzi mutsva kubva pakati padzo. Ndima 8. Mubvunzo A. Nei Modekai angave aiti netsekei nezvaEsteri sezvaaikura? Mubvunzo B. Unofunga kuti tingashandisa sei zvinotaurwa neBhaibheri nezverunako rwechitarisiko? Tinogona kufungidzira Modekai achitarisa Esteri nguva nenguva, achidada naye, asi panguva imwe chete achinetseka kuti kahanzvadzi kake kakanga kakura uye kakanga kava katsvarakadenga chaiko. Tinoverenga kuti musikana wacho aiva nechimiro chakanaka nechitarisiko chakanaka. Esteri 2, ndima 7. Bhaibheri rinoratidza kuti munhu ane chitarisiko chakanaka anofanirawo kuva akachenjera uye anozvininipisa. Zvikasadaro, anogona kupedzisira ava kuzvikudza uye kudada.
Zvirevo 11 ndima 22 inoti, mukadzi akanaka asi asina kuchenjera, akaita seringi yepamhino yakagadzirwa nendarama iri pamhino yenguruve.
Izvozvo wakambozvionawo here? Runako rwaEsteri rwaizomubatsira here kana kuti rwaizoita kuti azvikudze? Zvaizoonekwa nekufamba kwenguva. Ndima 9. Mubvunzo A. Chii chakaitika vashandi vamambo pavakaona Esteri, uye nei kuparadzana kwake naModekai kwaifanira kunge kwakaoma? Mubvunzo B. Nei Modekai akabvumira kuti Esteri aroorwe nemuhedheni? Vashandi vamambo vakaona Esteri, vakamutora kubva kuna Modekai ndokuenda naye kuimba yamambo yaiva mhiri kweRwizi. Zvaifanira kunge zvakaoma kuti vaparadzane, nokuti vaviri ava vaiita kunge baba nemwanasikana. Modekai haaizoda kuti mwanasikana wake wokurera aroorwe nemunhu asinganamati Jehovha, kunyange mambo, asi aisakwanisa kudzora zvaiitika. Esteri anofanira kunge akanyatsoteerera mazano aModekai asati atorwa. Sezvaaiendeswa kunhare yeShushan, mupfungwa dzake mainge muzere mibvunzo. Aizorarama upenyu hwerudzii? Ainzwirwa nyasha nomunhu wose aimuona. Ndima 10 ne11. Mubvunzo A. Nei zvaiva nyore kuti Esteri akanganiswe nemamiriro ezvinhu aakanga ava maari? Mubvunzo B. Modekai akaratidza sei kuti aiva nehanya nokugara zvakanaka kwaEsteri? Upenyu hwaEsteri hwakanga hwachinja zvachose. Aiva mumwe wevasikana vakawanda vakanga vaunganidzwa kubva mumativi mana eumambo hwePezhia. Tsika dzavo, mitauro yavo uye maitiro avo zvaifanira kunge zvakasiyana zvikuru. zvavakaiswa pasi pemukuru mukuru ainzi Hegai, vasikana vacho vaifanira kupinda muchirongwa chekuzvitsvindisa chaitora gore, chaisanganisira kukwizwa nemafuta anonhuwirira. Upenyu hwakadai hungadai hwakaita kuti vamwe vevasikana ivavo vanyanye kukoshesa chitarisiko chavo, vazvikudze uye vakwikwidzane. Izvi zvakaitei kuna Esteri? Hapana mumwe munhu panyika angadaro ainetseka nezvaEsteri kupfuura Modhekai. Tinoverenga kuti zuva nezuva aienda pedyo neimba yevakadzi sezvaaigona ndokuedza kuziva kuti Esteri ainge akadini. Modhekai anofanira kunge ainzwa kudada zvikuru posa apo mumwe munhu, zvichida mushandi wemumba mamambo aimudza nezvaEsteri. Nemhaka yei? Ndima 12 ne 13 mubvunzo A. Vaiona Esteri vaiita sei? Mubvunzo B. Nei Modhekai aizofadzwa nokuziva kuti Esteri akanga asina kutaura kuti aiva muJudha? Hegai akafadzwa zvikuru naEsteri zvokuti akamuitira mutsa worudo mukuru, akamupa vashandikadzi vanomwe nenzvimbo yakanaka kwazvo muimba yevakadzi. Nhoroondo yacho inototi, nguva yose iyi Esteri aingoramba achinzwirwa nyasha nomunhu wose aimuona. Esteri 2, ndima 9 ne15. Runako roga ndirwo rwaizoita kuti munhu wose afadzwe zvikuru kudaro here? Kwete. Vanhu vaisangomufarira chete nemhaka yerunako rwake. Somuenzaniso, tinoverenga kuti Esteri akanga asina kutaura nezvevanhu vake kana nezvehama dzake, nokuti Modhekai akanga amurayira kuti asataura. Esteri 2, ndima 10. Modhekai akanga audza Esteri kuti asataura kuti aiva muJudha, nokuti aiziva kuti vanhu vake vaisarurwa zvikuru mumhuri youmambo hwePezhia. Zvakamufadza zvikuru kuziva kuti iye zvino, kunyange zvazvo ainge asisamuoni, Esteri akanga achiri kuratidza kuti akachenjera uye kuti aiteerera. Ndima 14, mubvunzo. Vechiduku mazuva ano vangatevedzera sei muenzaniso waEsteri? Vechiduku mazuva ano vanogonawo kufadza mwoyo yevabereki vavo uye yevanhu vanovachengeta. Pavanenge vasingaonekwi nevabereki vavo, kunyange pavanenge vakapoteredzwa nevanhu vasina njere, vasina unhu kana kuti vane utsinye, vanogona kudzivisa pfungwa dzakaipa voramba vachiita zvavanoziva kuti zvakarurama. Pavanoita izvozvo, kufanana naEsteri, vanofadza mwoyo wababa vavo vokudenga.
Zvirevo 27 ndima 11 inoti, mwanakomana wangu, iva akachenjera ufadze mwoyo wangu, kuti ndigone kupindura iye anondishora.
Ndima 15 ne16 mubvunzo A. Sei Esteri akadiwa namambo? Mubvunzo B. Nei kuchinja kwakaitika muupenyu hwaEsteri kungangodaro kwainge kwakaoma? Pakasvika nguva yekuti Esteri aendeswe kuna mambo, akapiwa rusununguko rwokuti asarudze chero zvinhu zvaaifunga kuti angada, pamwe kuti awedzere kuzvitsvindisa. Zvisinei, achiratidza kuva nemwero, haana kukumbira chimwe chinhu kunze kwezvaakanga audzwa naHegai. Zvichida akaziva kuti runako roga rwaisazoita kuti atore mwoyo wamambo, kuva nemwero uye kuzvininipisa kwaizova kunokosha zvikuru muimba iyoyo. Ainge akarurama here? Nhoroondo yacho inopindura kuti, mambo akada Esteri kupfuura vamwe vakadzi vose, zvokuti akanzwirwa nyasha nokuitirwa mutsa worudo pamberi pake kupfuura dzimwe mhandara dzose. Akabva aisa chishongo chomusoro choumambo mumusoro make, akamuita mambokadzi panzvimbo paVashti. Esteri 2, ndima 17. Zvinofanira kunge zvakaomera musikana uyu wechiJudha aizvininipisa kuti ajairane nokuchinja kwakanga kwaita upenyu hwake. Ndiye akanga ava mambokadzi mutsva, mudzimai wamambo aiva nesimba kupfuura vose panyika panguva iyoyo. Chinzvimbo chake chitsva chakaita kuti azvikudze here? Kwete. Ndima 17, mubvunzo A. Esteri akaramba achiteerera baba vake vokurera munzira dzipi? Mubvunzo B. Nei muenzaniso waEsteri uchikosha kwatiri mazuva ano? Esteri akaramba achiteerera baba vake vekurera, Modhekai. Haana kumbobvira abudisa pachena kuti aiva neukama nevanhu vechiJudha. Uyezve, Modekai paakafumura urongwa hwokuuraya Ahashverosh, Esteri akateerera zvaakaudzwa naModekai ndokunyevera mambo. Vanhu vacho ndokubva vaurayiwa. Akaratidzawo kutenda muna Mwari wake nokuzvininipisa uye nokuteerera. Zvinokosha zvikuru kwatiri mazuva ano kuti titevedzere muenzaniso waEsteri, nokuti vanhu vakawanda havakoshesi kuteerera, panzvimbo pezvo vanopandukira. Asi vanhu vane kutenda kwechokwadi vanokoshesa kuteerera sezvaiita Esteri. Kutenda kwaEsteri kunoedzwa. Ndima 18, mubvunzo A. Nei Modekai angangodaro akaramba kukotamira Haman? Mubvunzo B. Varume nevakadzi vane kutenda mazuva ano vanotevedzera sei muenzaniso waModekai? Murume ainzi Haman akapiwa chinzvimbo chepamusoro mumuzinda waAhashverosh. Mambo akagadza Haman kuti ave mukuru wemakurukota, achimuita kuti ave chipanga mazano wake mukuru uye mutevedzeri wake. Mambo akatorayira kuti vese vaiona Haman vaifanira kumukotamira. Mutemo iwoyo wakakonzera dambudziko kuna Modekai. Aida kuteerera mambo, asi kwete pazvaiita kuti asaremekedze Mwari. Haman aiva muAgag. Zviri pachena kuti izvozvo zvinoreva kuti aiva muzukuru waAgag, mambo wevaAmarek akaurayiwa nemuprofita waMwari Samueri. VaAmareki vainge vakaipa zvikuru zvekuti vakanga vazviita vavengi vaJehovha naIsraeri. Serudzi, vaAmareki vakanga vasingafarirwi naMwari. Mashoko emuzasi anoti, Haman angangodaro aiva pakati pevaAmareki vokupedzisira, sezvo vakanga vasara vavo vainge vaparadzwa kare mumazuva amambo Hezekia. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. MuJudha akatendeka aizokotamira sei muAmareki? Modekai aisazodaro. Akatsika madziro. Nanhasi, varume nevakadzi vakatendeka vari kuisa upenyu hwavo pangozi kuti vateerere nheyo iyi yekuti, tinofanira kuteerera Mwari somutongi panzvimbo pevanhu. Mabasa 5, ndima 29. Ndima 19, mubvunzo. Haman aida kuitei, uye akanyengetedza sei mambo? Haman akatsamwa kwazvo. Asi zvainge zvisina kukwana kwaari kuti awane nzira yekuuraya Modekai. Aida kutsakatisa vanhu vose vaModekai. Haman akanyengetedza mambo nekutaura zvakaipa nezvevaJudha vacho. Asingatauri kuti vanhu vacho vaiva vapi, Haman akapa pfungwa yekuti vainge vasingakoshi kuna mambo, vanhu vakapararira uye vakasiyana nemarudzi. Chakatonyanya kuipa ndechokuti akati vaisateerera mitemo yamambo, nokudaro vainge vari vapanduki vane ngozi zvikuru. Akati aizoisa mari akawanda munochengeterwa pfuma yamambo kuti ishandiswe kubhadhara zvaidiwa pakuuraya vaJudha vose vaiva muumambo hwacho. Ahashverosh akapa Haman ringi yamambo ine chidhindo kuti asimbise chero murayiro waaifunga nezvavo. Mashoko emuzasi anoti, Haman akati aizopa matarenda esirivha 10,000 anokosha mazana emamiriyoni emadhora mazuva ano. Kana Ahashverosh aiva Xerxes 1, mari yacho ingangodaro yakaita kuti anyanye kutorwa moyo. Xerxes aida mari yakawanda kuti aite zvaakanga agara aronga zvekuita hondo neGirisi, asi hondo yacho yakazoguma nenjodzi yakaipa zvikuru. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Ndima 20 ne-21, mubvunzo A. Chiziviso chaHaman chakaita kuti vaJudha vaiva muumambo hwese hwePezhia, kusanganisira Modekai, vanzwe sei? Mubvunzo B. Modekai akateterera Esteri kuti aitei? Pasina nguva, nhume dzainge dzava kumhanya dziri pamabhiza dzakananga kumativi mana eumambo hwacho, dzichiendesa mashoko akaita semutongo werufu wakapiwa vanhu vechiJudha. Fungidzira zvakakonzerwa nechiziviso ichocho pachakasvika kuJerusarema, uko vaJudha vainge vadzoka vachibva kuBhabhironi vaitamburira kuvaka zveguta rakanga risati rava nemasvingo ekuridzivirira. Zvimwe Modekai akafunga nezvavo, uyewo nezveshamwari dzake nehama dzaiva muShushani, paakanzwa mashoko aya anotyisa. Ashungurudzika, akabvarura nguo dzake, akapfeka masaga, ndokuisa madota mumusoro make, uye akachema kwazvo ari pakati peguta. Zvisinei, Haman akagara pasi achinwa namambo, asinga kendengi nezvekushungurudzika kwainga akonzera pavajudha vakawanda neshamwari dzavo mushushani.
Esteri 3:12 kusvika ku4:1 inoti: Vanyori vamambo vakabva vashevedzwa mumwedzi wokutanga pazuva rechigumi nematatu rawo. Tsamba ikanyorwa maira nezvose izvo Hamani akarayira machinda amambo nemagavhuna aitasira matunhu akasiyana-siyana. Nemachinda emarudzi akasiyana-siyana edunhu rimwe nerimwe. Nemanyorero aro, uye rudzi rumwe norumwe norurimi rwaro. Yakanyorwa nezita ramambo Ahashivheroshi, ikaiswa chisimbiso nering yamambo ine chidhindo. Tsamba dzakatumirwa nenhume kumatunhu ose amambo, kunotsakatisa, kunouraya nokuparadza vajudha vose, jaya neakwegura, vana nevakadzi, pazuva rimwe chete. Pazuva rechigumi namatatu romwedzi wechigumi nemiviri, kureva mwedzi waAdhari, uye kunopamba zvinhu zvavo. Kopi yetsamba yacho yaifanira kupiwa somutemo mumatunhu ose akasiyana-siyana, yaiziviswa marudzi ose kuti agadzirire zuva iri. Nume dzacho dzakabuda, dzichikurumidziswa neshoko ramambo. Mutemo wacho ukapiwa munhare yeShushani. Kana ari mambo naHaman, vakagara pasi kuti vanwe, asi guta reShushani rakanga ravhiringidzika. Zvino Modhekai akaziva zvinhu zvose zvakanga zvaitwa, uye Modhekai akabvarura nguo dzake, akapfeka masaga, akaisa madota, akabuda, akaenda pakati peguta akachema kwazvo zvinoshungurudza.
Modhekai akaziva kuti aifanira kuita chimwe chinhu, asi chii chaaizogona kuita? Esteri akanzwa nezvekushungurudzika kwake ndokumutumira mbatya, asi Modhekai akaramba kunyaradzwa. Zvimwe akanga ava nenguva achinetseka kuti nei Mwari wake, Jehovha, akanga abvumira kuti Esteri waaida atorwe ndokuitwa mambokadzi wemutongi wechihedheni. Iye zvino chikonzero chacho chaiita sechakanga chava kubuda pachena. Modhekai akatumira mashoko kuna mambokadzi, achiteterera Esteri kuti ataure namambo, kuti adzivirire vanhu vaEsteri. Ndima 22 mubvunzo. Nei Esteri aitya kuenda kumurume wake mambo? Esteri anofanira kunge akanetseka zvikuru paakanzwa mashoko iwayo. Uyu waiva muedzo wake mukurusa wokutenda. Aitya sezvaakaratidza pachena mumhinduro yaakapa Modhekai. Akayeuchidza Modhekai nezvemutemo wamambo. Munhu aienda kunoona mambo asina kushevedzwa aitongerwa rufu. Munhu wacho airega kuurayiwa kana chete mambo amutambanudzira tsvimbo yake yendarama. Uye Esteri aiva nechikonzero chero chipi zvacho here chokutarisira kunzwirwa ngoni dzakadaro, kunyanya tichifunga zvakaitika kuna Vashti paakanga aramba kuita zvainge zvarayirwa namambo kuti auye. Esteri akaudza Modhekai kuti akanga ava nemazuva 30 asati ashevedzwa kuti aone mambo. Sezvo akanga ava nenguva refu kudaro asina kushevedzwa, akanetseka zvikuru kana mambo akanga achinja pfungwa dzake uye asisa mufariri. Mashoko emuzasi anoti: Xerxes 1 aizivikanwa semunhu akanga asinganzwisisiki paamire uye aiva nehasha. Munyori wenhau dzakaitika wechiGiriki Herodotus akanyora mienzaniso yehondo dzaXerxes dzaakarwa neGirisi. Mambo uyu akarayira kuti ngarava dziiswe pamwe chete kuti dziumbe bhiriji rinoyambuka Hellespond. Bhiriji racho parakaparadzwa nedutu, Xerxes akarayira kuti mainjiniya acho agurwe misoro, uye akatoita kuti varume vake varange Hellespond nokurova mvura yacho nezviwepo, uku mashoko okutuka achiverengwa zvinonzwika. Muhondo iyoyo, mumwe murume aiva mupfumi paakakumbira kuti mwanakomana wake asapinda muchiuto, Xerxes akaita kuti mwana wacho agurwe nepakati, mutumbi wake ndokuiswa pachena kuti vanhu vanyeverwe. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Ndima 23 mubvunzo A. Modhekai akati kuti asimbise kutenda kwaEsteri. Mubvunzo B. Nei zvakakodzera kutevedzera Modhekai? Modhekai akapindura zvakasimba kuti asimbise kutenda kwaEsteri. Akaita kuti Esteri azive kuti kana aizotadza kumira-mira, ruponeso rwevaJudha rwaizobva kumwe. Asi aizotarisira sei kuponeswa kana kutambudzwa kwacho kwava kunyatsotsviriridza. Pano Modekai akaratidza kutenda kwake kwakasimba muna Jehovha, uyo aisazomborega vanhu vake vachitsakatiswa uye zvipikirwa zvake zvisingazadziswi. Modekai akabva abvunza Esteri kuti, "Ndiana anoziva kana wakavava hosi nokuda kwenguva yakaita seino?" Esteri 4:12 kusvika ku14. Hazvina kukodzera kuti titevedzere Modekai here? Aivimba zvakazara naMwari wake Jehovha. Ndizvo zvatinoitawo here? Kutenda kwakasimba kupfuura kutya rufu. Ndima 24 mubvunzo. Esteri akaratidza sei kutenda uye ushingi? Nguva yekuti Esteri aite chisarudzo yakanga yasvika. Akakumbira Modekai kuti aite kuti vanhu vokwake vabatane naye pakutsanya kwemazuva matatu, achigumisa nemashoko anoratidza kutenda uye ushingi okuti, "Kana ndikaparara, ngandiparare hangu." Esteri 4:15 kusvika ku17. Anofanira kunga akanyengetera nemoyo wose mumazuva matatu iwayo zvaainge asati amboita muupenyu hwake. Zvisinei, pakupedzisira nguva yacho yakasvika. Akapfeka nguo dzake dzakanakisisa dzeumambokadzi, achibva aita zvose zvaaikwanisa kuti afadze mambo. Akabva aenda kuna mambo. Ndima 25 mubvunzo. Rondedzera zvakaitika Esteri paakamira pamberi pemurume wake. Sezvarondedzerwa kwatangira chitsauko chino, Esteri akaenda kuimba yamambo. Tinogona kungofungidzira achinetseka mupfungwa uye achinyengetera nechemumwoyo. Akapinda muchivanze maaigona kuona Ahashivheroshi ari pachigaro chake choumambo. Zvimwe akaedza kuongorora zvakanga zvakaita chiso chamambo. Kudai aifanira kumirira, zvinofanira kunge zvakaita segore chairo. Asi nguva yacho yakapfuura uye murume wake akamuona. Zvechokwadi murume wacho akashamiswa, asi chiso chake chakanyevenuka. Akatambanudza tsvimbo yake youmambo yendarama. Ndima 26 mubvunzo. Nei vaKristu vechokwadi vachifanira kuva noushingi sehwa Esteri, uye nei kwaingova kutanga kwebasa rake? Mambo aida kuteerera Esteri. Esteri akatsigira Mwari wake nevanhu vekwake, achisiyira muenzaniso wakanaka wokutenda kuvashumiri vose vaMwari kusvikira nhasi. VaKristu vechokwadi mazuva ano vanokoshesa mienzaniso yakadaro. Jesu akataura kuti vateveri vake vechokwadi vaizozivikanwa nerudo rwekuzvipira.
John 13:34-35 inoti, "Ndiri kukupai murayiro mutsva, kuti mudanane, sokuda kwandakakuitai, kuti nemiwo mudanane. Vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu neizvi, kana muine rudo pakati penyu."
Kuratidza rudo rwakadaro kunowanzoda ushingi sehwa Esteri. Asi kunyange pashure pekunge Esteri atsigira vanhu vaMwari musi iwoyo, kwaingova kutanga kwebasa rake. Aizoita sei kuti mambo abvume kuti chipanga mazano wake waaida zvikuru, Haman, aiva munhu anoronga mazano akaipa? Aizoitei kuti aponese vanhu vokwake? Tichakurukura mibvunzo iyi muchitsauko chinotevera.
Mibvunzo yekufunga nezvayo.
Esteri akaratidza sei kuti aizvininipisa uye aiteerera? Modekai akabatsira sei Esteri kuti aite zvinhu nokutendeka? Zvii zvakaitwa naEsteri zvinoratidza ushingi hwake? Ungada kutevedzera kutenda kwaEsteri munzira dzipi?